hurumende iripo haisi kukwanisa kugadzira nyika kuti munhu wose akwanise anokwanisa kuenda kubasa akwanise kushanda akwanise kurarama zvakanaka nemhuri. Tinofunga tane makore makumi matatu chaiwo Zimbabwe, vanhu veZimbabwe vachinetseka, vana vachienda kunoshanda kunze kwenyika, vana baba vachienda kunoshanda kunze kwenyika, ana mai nomunhu wose. Saka tinoda kuti tichipinde titi, aiwa tinotenda awakauya pamberi pedu wakatungamirira muhondo, iye zvinozvi takuda vanhu vanokwanisa kugadzirira upfumi hweZimbabwe kuti hukwanise kushandira munhu wose. Saka tiri kuti isu seFreedom Congress vagoni vebasa tauya kuti tipedzese zvakanaka zvakatangwa newakauya pamberi pedu zvavasi kukwanisa kupedzesa.
Asi kunze kwavabusha makakwanisa here kuti vamwe vebato renyu vakwanisewo kukwidza musarudzo dzingave dzeparamende kana makanzuro?
Hongu, aiwa tinawo veparamende tine vanhu vanokwana 9 tozoti makansilazi ndichiri kupiwa kuti vangani vakakwanisa kuisa mazita awo successfully, but hongu tinawo maparlamentarians nemakansela.
Munozotungamira nyika sei kana musina nhengo dzedare reparamende dzinenge dzichikutsigirai nekuti vashoma kava vari kukwikwidza kubato renyu?
Aiwa, ichokwadi ichocho kuti vashoma vari kukwikwidza. Munoziva zvakawanda zvakatinetsa kuti tikwanise kunge tichifielda macandidates ose mu-210 constituents ose, but zvisinei chikuru chatiri kuona isisu ndechokuti anenge ari mukuru baba venyika kana kuti mai venyika, iye zvinezvi varume chete varipo, baba venyika ndo vakuru, ndo pari kunyanya kutwadza ipapo. Munoziva kuti MDC yaimbove nemaparlamentarians akawanda, members of parliament akawanda, asi hapana zvavakwanisa kuita kuti vachinje magariro enyika nokuti vanga vasina executive power. Saka tiri kuti aiwa, pari kutadzwa chapo chaipo ndepe mukuru wenyika, ndo pari kutadzwa utungamiri womukuru wenyika, ndo pari kutadzwa. Saka ndiri kuona kuti ini ndine experience uyezve nomaziyo acho okuti ndigadzise nyika kuti inakire munhu wose. MP tichashando nemamwe mabato vanenge vane maMP, asi tikakwanisa kuchinja pamusoro apa, I think senyika tinenge taita tabva mumatambudziko.
Vamwe vekubato renyu vanenge vanga vachitiwo makavavimbisa kuti muchavabhadharira mari, asi hamuna kuzoita sekudaro. Mungataura kuti zvakafamba sei?
Zvakanetsa pae yaive nyaya yekuti panga pasingabvumirwe mabank transfer ndochokutanga. Chechipiri taida kunzi monzi swipe kana kuti mobhadhara cash. Isusu hatina vanhu vari kutibatsira nemari dzokuti tinge tichibhadhara. Saka zvakazotiomera pamberi apa kuti first tikwanise kuti tifielde all the 210 MPs dzaidiwa, nokuti vazhinji zvamunongoziva nyika haina kunaka muZimbabwe, ikonomi yakaoma. Saka vazhinji havasi kumabasa, havasi kuora. Saka zvinhu zvakazotiremera sebato kuti tikwanise kunge tichiisa mazita ose evanhu nokuvabhadharira nenguva yakanaka yaidiwa.
Asi mune chivimbo chekuti munokunda here sarudzo idzi? Nekuti vamwe vari kuti nhandare yacho inenge isina kunyatsoenzana.
Aiwa, kukunda, I think iye zvinezvi vanhu veZimbabwe vadzidza. 1980 taive nekodzero kupemberera nokuti taive netariro kuti nyika ichanakira munhu wese patakabva kuhondo. In 2017 vamwe vakapemberera, ne-2018 vamwe vakapemberera, asi mukuona kuti upenyu hwatoma zvakanyanya. Saka ndiri kuona kuti mhuri yeZimbabwe inenge yatidzidzei kuti matakadza kare hanyaradze mwana.